neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika yoyambira kuti mutambo wenjuga wava kuremera MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa zvichitevera mutongo wanezuro wakaturwa navatawanda Chitapi. Sangano revarimi rotambira mitengo mitsva yechibage, asi richiti harisi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rakadzivisa manheru apfuura kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 2766, uye vakaongororwa kusvika nezuro vava zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 46,618. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vava makumi masere nevapfumbamwe, uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru kana kuti vadarika 5,950,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru zana mazana matatu nemakumi matanhatu ane vashanu kana kuti izvo 365,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights kuChamhembe kweAfrica vadheva mavhinga vanoti mutongo wakapiwa nezuro navatawanda Chitapi unopa mukana bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kugara pasi nevatsigiro varo porongwa matano ekutora. Vamavhinga vanoti zvakakosha kuti bato ravachamisa ritore nzira isingarambe ichiridzosera kumatare, vachiti pamutemo zviri kuitika kumatare ndizvo zvinonzi njuga yadya mugwandi.
Mutongo wavachitapi pamusoro pemakakatanwa ari mumusangano weMDC unoreva kuti njuga dzava kurema, unoreva iwo kuti vahwende nevamwe vavakanzi havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva nekuti MDC Alliance harisi bato nechimiro charo rega zvekuti ringamire pamberi pematare edzimhosva. Izvi zvoreva kuti dare raiona kuti muzvare kupe nevamwe vavo vakadzora kubva kuparamende vahwende vakaonekwa sekuti vane mvumo kana kodzero yekudaro.
Vamavhinga, takanzwa mutauriri weMDC yavachamisa nezuro muzvare Fadzai Mahere vachiti ivo havanei nemutongo uyu asi kuti simba rehove riri mumvura, ndichitaura mashoko avakaburitsa. Nokudaro vachadzokera kuvanhu, munoona sei mashoko akadai achibva kumunhu ari mutauriri webato zvakare ari gweta?
Mashoko amuzvare Fadzai Mahere zviro kwazvo kuti sebato vanofanira kuenda kuvatsigiri kana kuti kunhengo dzavo kunonzwa kuti zvazvadai chii chingaitwe. Zviro kwazvo izvo zvinofanira kuti zviitwe nekuti kanda basinge wapo makata pavari apa zvinoda kupana mazano kukanya urangana saka ngaye kupana mazano ngaye kutsvagita tsvakudzo mukati menhengo dzavo yakakosha asiwo zvakare zvinoreva kuti ngapavhenekwe kuti kanda matare ezimhosva asiriwo achange achitaura zvinonzwika kumapato ezvematongerwo enyika kureva kuti gwara rekupota vachienda kumatare ezimhosva igwara rinetsarukano here kana kuti kwete uyoyu mubvunzo unofanira kuti upindurwe nemusangano nenzira yakajeka nekuti hazvinaki kuti vanhu vaite bope rekuti handei kumatare ezimhosva tinoyananiswa kana kugadziswa nyaya dzedu asi edzezvo ochizonzi aiwa hatifungi kuti matare ezimhosva akamira pachokwadi samutongi gava maenzanise kana pasinge paine kugunumuna azvioneke kuti saka zvichazoveiko vanhu vanofanira kuti vaende kupi ndeipi nzira inobudisa chokwadi chinogamuswa nemunhu wese kana isiri matare ezimhosva
iwo mutongo uyu wakapiwa naJustice Chitapi nezuro unorevei kuna vachamisa mbune
changachiripo ndechekuti pane vashoma ndinorasa kuti vanosanganisa vahwende vanga vachida kuti vataure nyaya yekuti vamiririri muparamendi yezimbabwe vemtc alliance havafaniri kudzoswa kana kubuditswa kana kumiswa basa neutungamiri hwamuzvare kupe kana vamunzora kana vakomichi izvi zvakarambwa navachitapi ati havana mukana wekuti vateerere vahwende nekuti vanoona kuti vahwende havana vasora vakamiririra ndozvakataurwa saka zvoreva kuti panyaya yechimiro chemusangano weMDC Alliance zvava kuda kuti pachiva nechikamu chakajeka chinotaridza kuti bato iri kuti risvike pakuti rigamuchirwe rizivikanwe kuti rakamira rakadai vachamisa vachatorana danho ripi vachaenda here kucongress katarwa nesupreme court kana kuti vachati aiwa izvi tava kusiyana nazvo tava kutanga patsva kuti zvichida kwatova nerimwe bato risiri MDC alliance zvese izvi zvingatongozivikanwa kana pachinge paitwa tsvagurudzo iyoyo nhengo dzemusangano wavo dzapa pfungwa dzadzo kuti zvoitwa sei asi chiripo ndechekuti zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi nekuti iko zvino tsoro dzekumatare ezimhosva yangove tamba-tamba chidembo musi ndakabata
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadheva mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain sangano reZimbabwe Farmers Union rinoti riri kutambira nemufaro mitengo yakaitwa yechibage yakatarwa nehurumende svondo rino dare remakurukota rakawedzera mutengo wechibage nezvikamu makumi matatu kubva muzana uchisvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemakumi maviri nemadhora masere patani kana kuti 16,028 Zimbabwe dollars patani imwe chete asi mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti kunyange hazvo vari kufara nemutongo mutsva uyu varimi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu mazuva ose
munguva yakaita seyatiri munyika yedu yezimbabwe tichitarisana nenyaya dzezveupfumi takatarisa kumari financial issues tingati tiri munguva yakatiomei asi tichitarisa nyaya yaitika yekuti hurumende iri kuramba ichidzoka ichitarisa kuti mari iri kupiwa vanhu patani rega rega rechibage kana kuti tani rega rega remasmall grains irambe iine vhadhiyu iine ukoshi hwayo vachidzoka vachiwedzera zvichienderana neku kusumuka kuri kuita maredzi tingati chingava chinhu chakanaka kuti vari kuongorora izvozvo uyewo zvekare kuti kupa maback pay chinhu chakanaka zvikuru tichitarisa mavhalue yemari iyoyo tiri kuona kuti iri kuenda iri pamusoro peatingati mapurice ekunze Ariku tenderera ari pa average ya 300 ye less than $300 apa US dollars apa tikadzoka tichitarisa zvakare value chaona kuti ndo iri kutariswa nehurumende yeZimbabwe kuti vanhu vasashaiwa value yavo uye chakanyanyisisa kuna kandeche kuti vakanga vatengesa mwedzi unowapfuura vari kuwana mapeg pay avo kureva kuti tiri kutsvaka ningi value yakanaka asi chikuru chingada kuti chiitike zvikuru kuru kuitira kuti varimi vagone kuronga maplani anoenda mberi ndechekuti dai tatagona kudzikamisa musika wezvemari kuitira kuti mari ive nevalue inozikanwa isaramba ichiti nhasi yakwira mutengo yezvinhu zvose wakwira ipapo ndo panoda kugadziriswa yatinoti currency stabilization.
Muri kumbotaura here nereserve bank vaZakaria pamusoro penyaya yecurrency yamuri kunyunyuta nayo iyi?
Hongu pane hurukuro dzakawanda dzinoitika tine nzvimbo dzatinosangana uye pane zvatinonyorerana tichitaura nekutsutsumwa tichiti dai apa pagadziriswa apa dai pagadziriswa pane mukana wakadaro zvikuru kuru uye reserve bank yedu yenyika ino vanotumirawo nhume dzavo dzichiuya dzichinzwa zviri kunetsa varimi saka tine saiko zvino kune dambudziko rakafanana nekutengeswa kwefodya kwokuti 50% yemari inouya ichiiswa ari maus dollar muakaunti yomunhu then 50% yochinjwa nereti iripo yegovernment ye-2425 iyoyo tatsutsumwa zvikuru nayo tikatora kitsitso kuti kana vhiki rimwe chete rikapfuurira mberi tichidaro kureva kuti murimi ari kungoremera pasina saka tei tichida kuti izvozvo zvirambe zvigadziswa saka mukana uripo uye tiri kukurukurirana nebhanga guru renyika.
Iro go regore rino rakamira sei vaZakaria?
Zvatinowanzoita panyaya yego tinotarisira isusu kuti kunge kuine aya tinoti malivestock crops and livestock assessment mareports iwayo anotungamirirwa kana kuti basa rekutsvaka kuti tawana gohwo rakakura zvakadii anotungamirirwa neministry yelands and agriculture saka isusu tinenge tiri mosi maofficers edu anobatawo achishanda pamwe chete nehurumende kuti tizive izvozvo asi pari zvino hatisati tava nefika hakuna tava nefika rekuti tamira takadii uwandu hwezvakarimwa ungasvika pamatani mangani.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutambi akambotambira zvikwata zvemasvingo United, AmaZulu, Dynamos nezvimwe, Lloyd Sasa anoti vatambi venhabvu havafanirwe kukanganwa kukosha kwedzidzo senzira yekugadzirira upenyu hwavo hweramangwana kana zvenhabvu zvichinge zvapera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sasa uyo ave mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare anoti vatambi venhabvu vanofarira kuziva kuti upenyu hwavo hausi munhabvu chete sezvo nhabvu ichitambwa kwenguva pfupi vachizove neumwe upenyu varegedza mutambo uyu. Sasa anoti dzidzo yechikoro yakakosha kumutambi wenhabvu kuitira kuti azove nechekuita mangwana zvenhabvu zvapera sezvaari kuita iye.
Ya, chikoro chinhu chakakosha zvikuru mukurarama kwemunhu wese. Kungave uchitamba nhabvu, uchitamba mune zvese, mose umu munoda chikoro. Mushure mekuona izvi ndakaona zvakakodzera kuenderera mberi nazvo. Nhabvu munhu unotamba nenguva pfupi uye kazhinji kana varegedza vanhu vanokanganwa nezvako kozi unogona kukuvara unogona kurwara vanhu vanobva vakanganwa nezvako vanongokuda kana uchinge uchitamba panguva iyi unenge wava nemhuri inoda kudya kupfeka uye kuendawo kuchikoro hapana munhu angakuitira zvose izvi saka unofanirwa kuva unozviitira wega.
Vatambi vakawanda vakaregedza nhabvu vari kutambura uyezve vakagara mudzimba vasina chekuita nemhaka yekushaya dzidzo yepamusoro. Sasa anoti kunyange munhandare chaimo munodawo kachikoro kuitira kuti mutambi anzwisise zvinodiwa pamwe nekubudirira.
Mukutamba nabvu kana mitambo yakasiyana siyana munhu anofanirwa kuva aine dzidzo kuteerera zvinenge zvitaurwa nemacoaches uye kukurumidza kufunga kuti apo waunenge wakamagara naye unofanirwa kukurumidza kumufungira kuti ari kuita zvipi. Vatambi vanotariswa kuti vave vamwe kuti vabudirire kuti vanofanirwa kuva muchishanda pamwe chete. Saka izvi zvese zvinoda dzidzo yekuziva kuti mukashanda mese pamwe chete munobudirira.
Asi Tlasa oyo akambotambira zvekare Shabani Mine ne Shooting Stars anoti nhabvu yakamupa upenyu hwainakidza kusanganisira kukwira ndege izvo aingorota nezvazvo chete achiri mudiki.
Chakanyanya kundifadza mukutamba bhora kufamba nendege pasina mari yauri kubvisa. Kubva pandakarega nhabvu handina musi umwe wandakazombofamba nendege nokuti handikwanisi kubhadhara tiketi ndega nekuoma kwakaita nyika. Ndoda kutendawo Dynamosi setimu yakatanga kundikwidza ndege ndisiri mwana mudiki. Ndakafara zvikuru kubva muno muHarare kuenda kuBulawayo nekudzoka. Tine vatambi vakaita sana Pasuwa naPauya Murewa nana Peter Fano.
Sasa anoti vamwe vatambi vemazuva ano vari kutadziswa kuenderera mberi nenhabvu pamwe nekuita mari nemhaka yekutora zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro.
Vatambi vazhinji havana shungu mazuva ano. Vazhinji vari kuwanza zvinodhaka izvo zvinoita kuti matambiro avo adzikire chose. Izvo zvinovatadzisa kuzotamba kunze kwenyika kunobhadhara zvakanaka.
Sasa akaregedza zvenhabvu muna 2010 mushure mekupinda munhandare kwemakore gumi nemanomwe achitambira zvekare zvikwata zvakaita seMasvingo United neBotswana Meat Commission. Asi anoti ave kuita basa rekusimudzira vechidiki achishanda nevamwe kutsvaga tarenda kumaruwa. Vamwe vatambi venhabvu vakaita zvidzidzo zvepayunivhesiti vanosanganisira Chauya Murewa uyo akambotambira Dynamo, Arnold Tsunga uyo akambotambira Tanganda, Nigel Lemming uyo akambotambira Arcadia United nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinoda kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko tiri kutepfenyura tiri kumba. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada anova iye Gwenyambira anonyora zvakare mabhuku uyezve anoita zvinhu zvakawanda munyika iyi anova iye chizvarwa cheZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita munyika iyi.
Zita rangu ndinoitwa Francesca Ndaiziwei Mandeya. Mabasa andinoita kuno kuCanada ndeaya. Ndinoshandira hurumende kubva muvhuro kusvika chishanu ndori kutanga. Richipiri ndiri Gwenyambira ndinoridza pandinenge ndakasununguka kuzvikoro kumafestival ekuno nekuma workshop ekudzivirira kuti vanhu vasazviuraye. Ndiri chipanga mazano watinoti solution focused coach. Ndinobatsira vakaremerwa kuti vature mutoro vawane tariro yekugona kuita zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo. Uye rechina ndiri munyori, ndinobatsira vanoda kunyora nyaya dzavo kuita mabhuku. Mbira ndakangodzifarira ndichikura ndainzwa dzichiridzwa pamagrosa pedu. Vashakabvu vataiti sekuru Steven Chikanya nababa mukuru Shaya Chimwe vairidza chaizvo zvaisvika pamwoyo pangu. Asi paTV ndaionawo mbuya Stella Chiweshe vachiridza zvaindifadza nachioniso marayire. Ndaifara kuvanzwa. Muna 2007 ndakatenga mbira ndikaisa mumba. Mbira nhatu, nyunga nyunga njari nedzevadzimu. Ndaingodzifarira. Vana vangu vasikana vakadzifarira, vakanonga vakatanga kuridza. Mwana wangu Zanele akaenda nayo kuchikoro akanodzidziswa naticha Muzavara. Ini ndakazotanga kuimba apo ndakabva kubasa ndichiudza mwana wangu kuti kwakanga kwakamira sei. Saka kubasa uku ndaidzidzisa vechidiki nezvemutungamiri. Saka mukadzi vechidiki mumwe wataishanda naye akakumbira kubvumidzwa kuti arambe achienderera mberi nechikoro chataiita. Asanga akazvitakura. Saka sevanhu vaimirira kodzero dzekuti vakadzi nevarume vakaenzana, kuti timburambidze takati haa, tinenge taakutadza gwara ratiri kuti tiri kuteedzera. Saka takabvuma, asi zvaireva kuti kana achinge azoda kubatsirwa, isu tinofanira kumubatsira. Sezvinei akabva atotanga kurwadziwa pazuva rechipiri tiri pachikoro ichi. Isu takaenda naye kuchipatara kuruwa, ndokunzi nemukoti weikoko Nyamukuta, chiichi kupenga heroku, achinongedzera mukadzi watanga taisa pamubhedha. Nekuti mwana aive akutouya, ndakashamisika naNyamukuta, vakatodzokorora mashoko avo kuti chiichi kupenga heroku. Ndakatsamwa ndikati munhukadzi anotaura zvakadai, iwe uri munhukadzi unoziva kuti chii? Akanditarisa akakwidza manhanda. Ndikaona kuti hasha hadzisi kubatsira. Ndikatanga kuchema chema kuti ndibatsireiwo. Ndapota ndibatsireiwo. Kana musingagone, ndiratidzei kuti ndoita sei. Nyamukuta uya akati, futi hamuna mvura muchipatara muno, endai kupare nyatwa. Asi mwana anga akutouya. Ndobva tachizoramba takangomutarisa. Ndobva ati ndipei $5 yemagloves ndokumupainini. Ndokundisupfura negokora achiti ndibude panze. Pamusoro wemwana wave kutobuda. Ndakanochema panze paya ndakufunga ini zvandakamboitiko ndichizvara Zanele. Ndakashungurudzika. Ndakapotsa ndafa. Mwana akapotsa afa. Saka apa ndandakutya kuti Nyamukuta uyu achauraya mai nemwana ava. Ndozoita sei? Ndakachema ndikadzokera nchimhanya. Zvekuti ndadzingwa zvakashaya basa ndikadzokera ndikanopinda zvakare. Ndikaona Nyamukuta akabata mwana ari kutoyera. Ndakafara ndikatenda Mwari ipapo. Saka ndichidzokera kumba, mwana wangu paakandibvunza kuti mai kubasa kwaankurisi, ndakatanga kutaura nyaya. Saka pandaitaura nyaya kumwana wangu ndopaairidza mbira akazvigarira hake pasofa. Ini ndakazongoona ndakutoimba, mwana ari kuramba achiridza mbira. Saka ndokutotanga kwandakaita kuimba nemwana. Ipapo ndasa ndakuridza. Asi ndakatozosvika pakuzodzidzira kuridza, nekuti zvese zvanga zviri mumwoyo ndanga takuzvitaura pambira. Saka ndakatanga kudzidziswa nevanhu, kunyanya Zanele. Ndikazoenda kuna ticha Muzavazi kuchinonyatsodzidza kuti asi mbira yakambonyatsomira sei. Ndovakandipa nhoroondo yembira kuti yakabva kupi zvichidaro. Ndikazoenda futi kuna Chioniso kunoti chii hona tiri kuridza nevana, unofungei nazvo? Chii akati manga muri ipi minyeredzi? Isu ndokuzozvipa bhendi redu nevana kuti Inkanyezi, zvinoreva Nyeredzi nechindevere. Takaenda futi kuna Vamutukudzi vakadzidzisa vana tsika nemagariro nekukosha kwamai tisati tatanga kuita zvembira izvo. Vakazotidzidzisa zvakare kudi kuimba, kwete hako kuridza mbira. Saka ndovanongati vadzidzisi vangu ava. Bhuku ndakatonyora ndikatotsikisa mugore rakapera muna Gumiguru. Bhuku nderekuti vana mai vazive kuti vane simba, ende simba ratinaro sana mai isimba rerudo. Ende simba iri vana mai vagozvishandisa kudzidzisa vanakomana kuti vakaenzana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaisachanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yemukomana wepachinhoyi Zulian Karendo, iyo yakaita mbiri mushure mekunge mukomana uyu anyunyuta pamusoro pembambaira dzaaiti akuwadzwa nembambaira nababa mudiki wake. Zvakaita kuti makambani akasiyana-siyana anga achimupa chikafu chinosanganisira chingwa nezvimwe zvekudya, vamwe vachipawo mbatya, vamwe vachiwimbisa kuzoendesa mukomana uyu kuchikoro mune ramangwana. Ini rwendo runo ndatiregai timbotsvaga chakanyanyoita kuti Zuliani anga achienda pamhepo. ndiana akamutora video iyoyo uye chii chakaa chaitika. Ndio zvaita kuti tiwane baba mudiki vainyunyutirwa naZuliani, vanove shamwari ya baba wa Zuliani, mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo. Vanoye zvakare ndo vakatora video iyoyi kuti tinzwe kuti chii chakaitika kusvika vatore video iyoyi. Makadi mukoma Sheunopa?
Ndipo hangu makadiwo Mr. Jonga.
Mukoma Lawrence, tiri kunzwa kuti ndimi makatora video ya Zuliani Karendo yakaita mbiri mukomana achinyunyuta kuti mangama mukuwadza nembambaira. Mwatiudza kuti chii chakatora nzvimbo kuzoti mutore video iyoyi musi iwe?
Choke chokwadi Mr. Jonga, ndini ndakaitora wena video iyi. Chinoitika pana Zuliani, Zuliani paanogara pamba pao pa main road, so panofamba mota dzakawanda murod. Sazuliani anofarira zvokutamba panze pegeti. Aitonetsana baba vake vachimudzokera mugeti kana kuti inondotamba pamba peshamwari yako panieka. Ndopa akangotanga ipapo mukomana. Ende zveshuwa mutana nguzirowa zvinoitirwa kuti zvoni mukomana anga amhanya kumbabva asvika bva anopiwa mambaira anonzwa nzara mukomana. Ndakatanga kutaura pekutanga, ndokaanakazomudzokorodza ndaakumurekodha ndichimubvunza kuti Zuliani watii? Mukomana abva ataura nyaya yake.
Saka tingati zvinhu zvamaa musina kunge maaronga here mukoma Lawrence?
Zvinhu zvanga zvisina kumborongeka wena. Zvokuti nyange vhidhiyo iyeyi painge ichavhaira kukati tatovhunuka tatoudzwa nevanhu tatoonawo mafoni evanhu kuti nemi yeye Zuliani yeyeya Zuliani atauri. Zvoro zvinhu zvakatotivhundudza bo changa zvisina kuzvitarisira. Cause like since patikatora video we never expected anything. Yangwa video takangoti chingonakidzwa tiri papo takamira. But takatozonona nenye video izvi zvayatova nyaya hombe. Zvokuti takashamiswa zvikuru. Zvinhu zvokuti zvakatishamisa bo tanga tisina kuzvitarisira. But takatozonona kuti video yakatozoita mbiri yakaenda viral.
Ndabvunza mubvunzo iwoyo mukoma kuti zvinhu zvamaa musina kuronga here, nekuti kune vamwe madande mutando vari kuti makatoita kunge kadrama muchiudza mwana zvokutaura.
Vanhu ngavasadaro, hakuna zvinhu zvakadaro mukoma. Kana zvinhu zvokuti vanhu they never expected anything out of that video. Kuti kana pane chekuti vanhu vakatora video kuchizowana something, zvinhu zvakangoitikawo coincidence.
Chii chamakadzidzawo kubva pavhidhiyo iyoyi yamakatora zvenyu muchitandara?
Hangu kwandiri like video rakandidzidzisa zvinhu zvakawanda. Ndakadzidza zvinhu zvakawanda mukoma paipaya kuti pride is just nothing. Because chaizvo chaizvo denaya ndininini baba Zuliani vanga varivo vakabata foni vachitora mwana wangu. Akataura zvaakataura zvenhu ndaiti usada usada usatumire usatumire mwana wangu usatumire mwana ndaiita pride kuti aiwa usada usatumire mwana wangu unonimakisa nevanhu. But amen pamwe kuti zvinhu zvanga zvarongwa namwari. Zvokuti baba vake pakatorwa video racho pakaita kunge pasina chaitii. Ende panguva yatikatora video pana mwana akatoimwe gurupu randakaitumira rekubasa kwedu. Mumwe munhu anondomuziva basi chana arondirisa foni yako mumwe zvamuriti hazisiri izvo ipapo. But isusu like hatina chana chakaipa chataiona paini plus baba vake havana kana vakatoona vakatomubvunzawo. Iwo baba vakatomubvunza kuti Zuliani uri kuti ndiri kukwadza nechii akataura.
Mushure mekunge marekodha video iyi mukoma Lawrence, imi makazoiisa pai kuti izoenge yakuwanikwa nevanhu vese?
Patikairekodha ndakaiisa mastatus efoni yangu negurupu, I think it was one group rekubasa kwangu randakaiisa video. Zvokuti takatozovhunduka takatozwa fema kuti muri kutsvagwa video yaZuliani yechingwa, ari kutsvagwa nevanhu vechingwa watotota takatovhundukawo.
Saka imi munonzwawo sei nembiri yaita Zuliani kuburikidza nevhidhiyo yamakatorai?
Ndinozwa kufara zvisinei cheMr. Jonga nezvakaitika mukati meupenyu waZuliani. Ende zvinhu zvokuti zvakaitika but zvanga zvisiri muurongwa hwedu, zvanga zvisiri zvinhu zvokuti tanga takatarisira anything from it. Taurowa zvinoitwa zvinonzi kana pachiitika mablessings une vanhu vaunoswera nawo, so I'm truly happy because like the blessing irimo muraund redu. Ndonzwa kufara zvisingaiti.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mukoma Lawrence Sheunesu, onekai zvenyu vateereri.
Ndinotendawo zvikuru, ndinotendawo zvikuru kune mhuri yeZimbabwe iri kubatsira mukomana. Ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo vari parunare kuSouth Africa muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakane mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, zvitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela uStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 uNkwenkwezi 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshise amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka 2023.
Thanda ukubonga uPresident Dlamini ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumutshele ngesiNdebele bezwe kumuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasetheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha imngcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona ezama quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna data yasimela kuflu lokungodonkana nje uphiwe ngodonkana okubili akuze ukuthi zibambe ithumbu esile sithi okuyi-three slices kwesinye isikhathi ngilethirayihlule.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha imngcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolishi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba lolu daba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba lolu daba lumelelo lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Makalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukubonga upresident Chamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumutshele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje lebhundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji. Kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-president. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivoqwa ngabomu. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalasithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomu njengoba besazi ukuthi u-Douglas Smith ngo-1979 wafoma internal settlement yaba yi-Rhodesia. Yaba yiZimbabwe Rhodesia yaphela within 6 months. Bayavoca ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident Chamisa over 2 million votes. Saba nama-MP sibhalise MDC Alliance sahamba e-court sayachallenja upresident weZANU u-ED Mnangagwa CMDC Alliance. Saya register ku-Political Finance Act CMDC Alliance. Saya Parliament CMDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sethiwa umntwana sethiwa ngakosibala. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edalele ephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, njalo sokunika ibandla le-ZANU PF amandla.
Konke lokhu kupolitics. Abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula, kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo isamvothela. Lingaze lidabuke umzoreyo wathatha abantu wahambisa abantu abatshana eMozambique, uthe senza amanyala ama-recruits nama-freedom fighters bamala. Bonabo abangathatha sebesiya kukhuphe lo Monzora ngokukapula, hhayi abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhanyela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe le mali, babe le notho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhayi kuzaphila njengamazolo. Ubukhosi kufanele lamazolo mntanesisi.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sikhuluma lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma ekhothi ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi uhamba njani. Owakathesi ngibona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi-ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo ayeliyokuthi alikhonstitutwanga kuhle. I think sokumele bebuyele beyhlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, nothi nje ngokokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza i-constitution entsha iphume lidiclare i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yiko indlela yokuthi ibandla leli liphumelele liye phambili ngokube lokho elilwisana le decision le lilisana noKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kuyanceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubone ngani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
UMahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. enda ngokubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uyangathi kusuka nga yini ngesikhathi esinje kulokuchokozela kungaka inke kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubaba uMafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha futhi nga ubaba uMafa nguye ofaka uThabo ngesecretary wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kulokuthatha umfana omutsha ngangodlephi Mojitsiba ukuthi kuthi ayeqoqa ibandla emaphandleni ngakade sokunzima uthi Dzibo bengasebenza ngcono loMahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hayi layi kaMahere hayi kabayicabangisiwe kuhle bakhona abantu abasizinto kwi-MDC abangaba izikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshona kubandla lezanu PF
abalolwazi nde beqinisele bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhuphi njengoba sesibabona la ma-MP ikakhulu kuleadership khona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abasephalamenti ingxenye abazafuna ukuprotecta indawo zabo ephalamenti khona lokho kuza cause i-confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa and kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iphathi izahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iphathi le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU PF efike iwine khona kodwa usuyabala amavoti ezanu ubone emalutshwane kula ma-MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu lezanu PF njalo abantu phandle nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyi bahle bathi i-MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele lezanu yangikhona yena leyo futhi ngakulesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawonye kuphume nxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibone ukuthi kuphuma into eyodwa
lo mnumzana bekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lephalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo kwezemaphandleni izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwetanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobuningi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus u-Albert Ncube usipha lolu daba
izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela kukhona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba engasaphumi kakhulu kude abanye sebesikhe edamu ngenxa yalolu dubo inhlanganiso ye-Africa isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcinisihlalo wekomiti ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanki lamanzi leli eselidabukile
manje into esesihlangana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile yikho lapho sesidinga ukuthi singathi athole ukuthi sithole omunye ujojo sesihambise iripoti leyo kucouncil into usicouncil wasiphendula kwane wathi njengoba libona umumo usesenzi akukabi lokuthi ama-ofisi avulile kwesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunjifoyitha ufanele ukuthi sidlale lapha amasosi akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki
amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yepisbanda othi udubo lwamanzi beselunganeni esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima
kokhathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi singani usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abevanjwe ephithizela beyawakha fasti khonapho kugcina besondelela
udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi Jala lukhangele lokuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zamakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise ezikolo zamaphandleni ezingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UNkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kunengi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvulwa kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana ikakhulu ezikolweni zemfundo ephansi, ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela, into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Ngakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe, kungabi lokujahathize ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe uNkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima lakubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo kambe sizabathungela amaqhiye, sibabophele abantwana. Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokhu, izikolo kazime. Yona leni programu uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids, angimboni umzalo lesibindi sokuhambisa umntanakhe esikolo.
Ekhulume sesikolo seMthabezi Zolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvulwa kwezikolo esithi lokhu kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe lamanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo abahlaselwe yigciwane le-coronavirus liyaligonga mihla ngemihla, njalo iningi labazali lithi lisavela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egciwane le-coronavirus, kumbe nesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungaphi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona khona?
Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda langitshela ukuthi ngiyastrayithi ku-quarantine for 14 days. So ngalisuke eGoda ngalisuka Zambia sile esigodi amapholisa besilitha lapha e-Maxia High School.
Kodwa wena uvele uhlala ngani?
Mina ngivele ngihlala khona eSouth.
Ye, edolobheni liphi?
EVictoria Falls.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emonsi High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-115 siyaphezulu kwa.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Ye, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akuna mbheda, silala kufloor, kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengoba siphansi kukazambezi kuyakufiwa wabo.
Manje bonke abavela eZambia, njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothenga isinkwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe, bayavalelwa?
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje weza ungavelanga elizini eliphandle nje. Bakhona abangena kusifayo kanti yabe seboda nje zama ukuthi beza ngaphathisa uyimpuphu nje awungela mpuphu ezweni.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ah, ukudla ukuthi nje ubambe ithumbu esini, futhi okuyi-3 slices nje. Ngesinye isikhathi ngilethe irayisi, khonokho nje ngitiye nje, thinti sebe nje uchakho.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso-boarding school. Ligeza ngani?
Ukhona nje zathi ongamabhakede kuyale kushiyeke.
Amanzi akhona abe khudunyeziwe?
Akuda, 3 tempompishe, okufakela yena nje Izihlobo
nabangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla? Bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla. Manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini? Layenzwa ama-test? Usuke wakhuluma labanye, ngabavela ngapi? Ngawuxoxa labo bahlala ngapi kweZimbabwe? Manje lihlala njani? Omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni?
Hayi, siyashiya ama-classes different, like kuhamba sibafaka ngama-blocks, like ukuthi class by class, and they wanna be like i-pavement ge-center, so bahlala bahlala ngu-other pavement, bahlala ngu-other pavement. But still, indawo ebehangiphela, sekusofa sekulenye ibhloko ukuthi two blocks silandelana, kuyaba fascinating.
Sisike sezwa abanye be-Plumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi amathathu kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela. Kuyenzakala yini khona la?
Hayi, lapha sofa angikezwa.
Hayi, kuyenzakala. Hayi, sizaba sikuthinta sizwa ukuthi kuhamba njani. Ungavalelisa uZulu.
Hayi, ngiyabonga lonke wazola le.
Hayi, siyabonga.
Lo-ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu ongafunanga ukuqanjwa igama. Besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilahle.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Esiphathelane labesifazane namhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeSouth West Region Gender Network unkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi bambiza abasichele izinto esizenzayo njengale inhlanganiso. Okunye kwakhona kugocela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi, njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho?
Sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, iseMathebeleland South, iseMidland, iseMajingo. Lama lenhlelo ezitshiyeneyo esizenzayo, kulolu nhlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative, esikhangela khona okwe izinto ze-GBV, gender-based violence, kanye harmful cultural practices. Ibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, the service delivery, kumathebe emsouth, le migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi, okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo.
Igcikwane leli le-corona kuningi esikwenzayo okwakhathesi, ngoba sinanzelela ukuthi igcikwane leli liya-affect-a obaba labomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities, njengoba nje siyi-network, sisebenzisa ama-community-based organizations ethu. So siyadisseminate information, njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic, okunye okuphuma ku-social media kusene kungase information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi, even futhi nabomthetho, ngoba kuye kwaba le-ishu eyenzakale e-Culture Park eyakosisabango-2 njengenhlanganiso leyi sikwenye i-forum futhi okuthiyayimathekan forum sakubhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabomama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelacala, yethi bezidinga izinto ababesiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima, ikakhulu ku-lockdown, ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading, kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye inhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo lokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-nurses amaningi ngomama, so-ke igciwane leli lakho ngokuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls yibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing ama-sick care, family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyake sireyizi awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution, bengahlukuluzi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyareshare kuma-safety-net, kuma-counseling institutions, abanye sisebenza labo baku-counseling. Kule hotline bakhona, yebo, esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-community esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-South West Region Gender Network. Sixoxela ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sekule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.